manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Taguta Museveni kosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvo zvandindende chigara pamba pemunin'ina nenda tombo mutoro ndine mhuri yangu kwakirwawo dzimba nengo yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusoro-soro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemumalawi chete. Tine urombo mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva munandira zvichireva kuti munzvimbo iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri papeak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone yakaita kumanikaland ikaaffecta part of Mashonaland East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupachika kwedzimba. Dzimba dzinowandodzo taka takafiricha mushonga wokudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapazika vese vasara vari pamhene, havana protection neyakachitarisa kuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti huri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana huri kubva wawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takasanda pano chiri nawo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vanenge vari mumatende mavakugara matemporary shelters including kumaschools. Saka takavapa mamosquito net, tirikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzina dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanisa kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana pazuva royera kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net banhu rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakavatirika, vamwe vari kuvaka tirikubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanhu kana kuparemta. Ndo madzivirira vangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kunzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, kune vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara, vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemararia.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisunzwa zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzine dziri kumabhodha edu, madistrict ari kukira nemabhodha anamanikaland, Mashonaland East, Macentral, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inge iri mumashungu. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasikunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uhwo huri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 p.m. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mumwe ari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tusitataura kuti isu vaMuseveni zvavari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinorakidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. VaMunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato anoda zvekuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Paradza vanoti vaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavaMuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Vanonotambirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa kuitira vachaitirwa bhangeti rekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusera.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vomuUganda. Saka zvokunzi kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kudyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kudyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatidi vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzera nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zviri muno munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngatiti yedu isusu muchida kutibvunza kuti komaukiti ine digitalization, tinokuudzai kuti haiye zvinoizvi muri kuona setup box ratakaisa apa here ndo ratava kuda kulaunch. Kana tikarilaunch chichi chande chiitika, muri kuona machannel aya anenge achiduka akadai 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 akadai, mataapo taakusangana tichibvunza namibvunzo tichipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusinga tozivi. Munoona masekitara munokufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvoiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwameso.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavaMuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri pakuchengetedza chibvumirano cherunyararo. Sangano reUnited Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaiva tungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZITF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa hwekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru mubato reMDC, Senator Douglas Monzora, uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reparamende, vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaParadza.
Ameno vari kuchema-chemaka, vaMuseveni ndipresident weUganda, vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereredwa angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba, akashandisa pfuti, akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower. Varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda, pakasvika patemu limiti vanozviisira imwe temuzve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vava kuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanompunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi, kune vanonziwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi, asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno. Chii chatinodzidza kuna naMuseveni?
VaParadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Idamini. Vakapinda 1986 handidi, ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania, vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota, yakai chiri OAU mazuva iwani. Saka handioni chakaipa, ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda, ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa, uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda, vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafana nedzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita, ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino, ende hapana dambudziko ratina neZimbabwe, hatiisani navo, ende tiri tese mukomesa, tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza navo zvakanaka, ende SADC sezvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa, ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ikonomi yeBurundi dziri kudirira ikokoko ndo vari kumagitlet saka tine zvatinofanira kutodzidzawo kubva kwavari ikoko
vamonzora
masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni masimba anotorwa nekuvhoterwa vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza aiwa vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari vane corruption inotyisa mahotera ese muuganda ane zita ravo ndeavo upfumi hwese huri muuganda ndewavo nemwana wavo anonzi general kane rugaba mukuru mukuru weamy muuganda mwana wavo saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi
vaparadza tichipeta chirongwa chedu
inini ndinoshaya kuziva munoziva vamonzora unonzwa vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru asi vakagame vakatora nyika sei ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni haina sadziki ine dambudziko here navamuseveni haina Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni haina United Nations ine dambudziko here navamuseveni haina izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho ndo zvakaitika saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira tinenge tingaita izvozvo here
petai chirongwa vamonzora
vane nyaya yokuti mukuru mukuru weamy mwana wavo saka munhu ane tsika
dzenavamonzora
aiwamambotaura kaimi musada kungoinifedha zvese zvese neparedio aiwa musainivhedha nguva yangu vaparadza
Trump mwana wake mukowasha wake vanosenza muwhite house one chaipa chii hindi hamusingati Trump ari kukanganidza
ndochipindura hangu here
pindura
ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weamy yake uori ihwo tiri kuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare
munyori mukuru mubato reMDC senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare mazwa zvakare kubva kuna vakindness paradza nhengo yezanupf inomirira makonde mudare reparamende vachitaura vari parunare vari munorton vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mupengo recyclone idai kumanikaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva loida moyo anoti panyaya inotevera
vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuchimanimani nechipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa vanhu ava vanoti vari kugara mumatende muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve pangangu primary school ndiye amai Eliza Mutsveta avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino
taingokurudzirawo basirwa kungovakirwawo pekugara nokuti izvozvo anditi ndiende chigara pamba pemunin'ina neendatombopawo mutoro ndine mhuri yanguwo kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nekuti ndatakatorima zvokurima zviyazvi infact ini ndachibage ndanditori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura saka ndandakandinacho saka takangosara tiri pazero hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho
mumwe wevanhu ava vapatrick mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchuya rwusvikire pavanenge vagere vegane mhuri yavo.
Kuti vanhu vari kuda mastendi, vari kuti kudeni utingapuwa mastendi edu etinozozviplanira kuwaka dzimba dzedu, po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari, kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuvaisira. Tiri kuda izvozvo.
Nhengo yeMDC kungangu vaFred Dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura.
Ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvagirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumidzwe kuitwa, nekuti mvura ikangouya futi kana isina kuwanda kana shoma shoma, vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura. Saka naizvozvo taikumbisa hurumende yedu urubatsiro rukurumidze kusvike kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kurimwe kwokunogara.
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland, amai Ilen Gwaradzimba, vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuchimanimani vachidzendesa kumwe, asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa, izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera. Mambo wenzvimbo iyi, Mambo Musha, vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi, sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati. Vanoti ivo nemamwe madzishe ekwaMutambara, Chipinge neBuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi.
Ndipo petinombotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana-siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai, kana kusi kufara kwekuti asati azwa tiri kuti pana vasi kufara, asi pamwe petichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiyo chaicho ndezvipi, asi ikozvo tichimbori pa research yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzeresa chiitiko ichi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Asi Mambo Musha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kutaura naTinashe Nyatsoka.
Aiwa, kwakadiko kwamuruko? Muri kupi mukoma?
KuFlorida muno muUnited States of America. Maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared. Zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatrosika rwati chauya. Nemapatterns ayo kuti chafamba sei yakanga po, but vanhu vakangozvitora for granted. Saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe. So I think ma areas acho ari marked, ngaachitotanga kuitwa ma evacuations, vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo, nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo, vanorasikirwa nechii, nemaproperties vanorasikirwa. Saka pakatanga kuitwa ma evacuations ezvipfuwo, ma livestock evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo, kana zvisinawo kuitika it's fine, asi kana zvaitikawo the better kuti panzi pakadonha dzimba, pakapwanyika matv, but vanhu vakararama.
Mukoma Hamfrey, muripo here apo?
No, makadii zvenyu?
Aiwa, ndiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Inini ndiri kuBloemfontein.
Ehe, taurai tini.
South Africa uko. Kungoti ndanga ndichida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muSouth.
Taurai tini.
Ndichiona iri gwaro reraimbova richinzi posa iri, ndinoona pariri hapana chisatisati chachinja pariri, asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara, vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvakange zviripo kare. Chinhu chavangochinja zita chete, zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa, sezongo edi apera rigaiti tarise musoro yenhau zvakare tichikuye uchidzaiwo vateereri kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp yedu inoti 0202465-0318. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.